manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10 2019. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veMDC vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri webato ravo vaJob Sikala. Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Sikala, avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nekune rumwe rutivi, munyori muboka revechidiki mubato iri vaGift Siziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika. Vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwavaSikala kumatare. Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vaSikala kumatare. Mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro. Rimwe remagweta ari kumirira vaSikala vaInnocent Gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vaSikala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa. Izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC vaDaniel Molokela, avo vati vave kufungidzira kuti vaSikala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vaSikala.
Iko zvino hatinyatsoziva kuti vaSikala vari kupi. Magweta arutotsvaga kuti azive kuti ari kupi. It looks like havana kutaura chokwadi. Taakufungidzira kuti taakutoenda kumasvingo. Saka izvozvi magweta arutomhanya-mhanya. I think vakutodzokera kuna NPA kunotsvaga kuti ari kupi izvozvi, because hatisi kumuona.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaSikala vaendeswa kuBikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vaSikala.
Chisa nomachisa!
Chisa!
Vezvoko!
Va!
Kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese. Tichaenda futi kupi?
Ikoko!
Kunyange hazvo nengo dzeMDC dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vasikala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vasikala nezuro. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitirwa kubhigita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra 2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi. Vechidiki veMDC varatidzirawo pakamba yemapurisa muHarare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori mboka revechidiki mubato ravo vaGift Ostalos Siziva. Rimwe remagweta avasiziva vaAgency Gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weGlenora muHarare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa. Munyori muMDC Youth Assembly vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri webato ravo nehurumende.
Zviri kutova nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo, asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu, naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura. Nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu, maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira. Naizvozvo vari kupanika kakuti vari kutya. Saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiri veopposition vachivapomera mhosva dzisiri pamutemo.
Vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino. Zvichakadai nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapasina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa neye vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017.
Zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyochinja. Izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vaJob Skala vachamira pamberi pedare, asi zvouyikwa ndezvekuti vatorwa nehweseri kuda vaendeswa kumasvingo kana kuti vadzoserwa mutirongo. Izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko. Ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe.
Kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamataredzi mhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutonga kwemutyairi wendege weAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube Mugweru gore rapera kwatanga nhasi mudare reHigh Court muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Hama neshamwari dzamushakabvu Lucy Dube kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare eHigh Court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwaMusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy. Kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge Musonza amiswa pamberi paJustice nokutula mwoyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy. Muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhe akashama. Vati Musonza akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vavira vazodzokera mumba. Mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari. VaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu. VaMakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa naMusonza achivati vaidanana naLucy. vamakwenjeri vati mukutaura kwake parunhare Musonzi ainzwika kuti aive nehasha. Vati Musonzi akazoya naLucy kumba kwavo kuThornhill Air Base, vakati zvemushure mekunge vaviri ava vasvika, Musonzi akatanga kurova Lucy uye kumukava. Vamakwenjeri vati iwo nemusikana wavo wavaive naye panguva iyoyo vakaedza kudzora Musonzi, asi vakakundikana. Musonzi akaramba achirova Lucy achimuti aidanana navamakwenjeri. Vamakwenjeri vati vakazobva pamba pavo vachienda kunotsvaga vamwe vanhu kuti vavabatsire kudzora Musonzi. Muzvara nokutula Matsikaiti, avo vari kudzidzira kuve musoja wemuchadenga, ndivo vaita wechitatu kupa humbo. Muzvare Matsikaiti, avo vati vaive musikana waMusonza, vati musi uyu ivo nemushakabvu naMusonza wacho vakasangana kumba kwemushakabvu kuti vataure pamusoro pekuve vasikana vaMusonza. Muzvare Matsikaiti vaudza Dare kuti Musonza naLucy vakambozvitamba nje, vakatizve vakazovasiya kumba kwemushakabvu ivo vachidzokera kuThornhill Air Base. Vamwe vanhu vatanhatu kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai, avo vakaongorora mutumbi wemushakabvu, vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo muDare apo kutongwa kwenyaya yekunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya yaMusonza kwakambotora nguva kuti kutange, sezvo akambokwidza nyaya yake kuDare reConstitutional Court achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi weDare kana kuti assessors muchirungu, achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo, asi izvi hazvina kubudirira. Musonzi akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa, anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu, apo vakatambira neZuro. Kunyange hazvo vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupiwa mari iyi. Hurumende inoti iri kuda kuwedzera vamwe vashandi vayo vanosanganisira varayiridzi, vana chiremba navana mukoti mari inosvika makumi mapfumbamwe nemasere emadhora eRTGS kusvikawo pamazana nemadhora mana emaRTGS. Mutauriri weZimbabwe National Army Lieutenant Colonel Alpheus Makotore vaudzo Studio 7 kuti avataure nezvenyaya idzi vakati titaure nevekubazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Nhasi pamusangano waitwa pakati pevashandi vemuzvipatara nehurumende webipartite negotiating panel uyo unenge uine nhengo dzebazi rezvemari, utano, health services board nevashandi vemuzvipatara, vamiriri vehurumende vanonzi vati havana ruzivo rwekuti sei mauto chete akapiwa mari yekubatsirikana. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano reApex Council, rimwe remasangano rinomirira vashandi vehurumende, kuti tinzwe nezvemusangano wavaitawo voga sevashandi kuti vazeye danho rekutora mushure mekunge varamba kutambira mari yavakapiwa nehurumende neZuro.
Government yakazi yauya neofa $97 pamushandi woga woga. Saka tati tichiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo, tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana, haikutero kuti makandidzwanani haii. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini, asi government yakati tombodzokera tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani here, nokuti vatinotanhaurirana nadzo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tozva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvinhu.
Iko zvinotakatoti zvekushanda nemasika zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tingangoti mari ingangova kuma 450 US, tingangoti iri average. iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40 contract. Saka isu tiri kuti kugovernment zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti the current painterbank rate iriko iko zvino mari iyoyo inobva hunge iri kuma $4,500 pamushando wokaoka iri kana ari mazimudhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma $4,500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo, hatina. Isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvinzwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari ndawana mari.
Munyori musangano reApex Council vaDavid Tsatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evadzidzisi nevarairidzi varatidza nhasi zvakare muAlgeria vachikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe. Kuratidzira kwanhasi kwasvika muzuva rechimakumi maviri vanhu vachiratidzira vachiti vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vanofanira kuburitswa muusungwa. Zvichitevera chibvumirano cherunyararo chakaitwa pakati peEthiopia neEritrea muna chikunguru gore rapera icho chakapedza makore makumi maviri ekunetsana, nyika mbiri idzi dziri kutarisira pundutso yakaunzwa nerunyararo urwo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake. VaMavinga vanoti bumbiro remitemo yenyika rinopa kodzero kuvanhu veZimbabwe kuti vawane magwaro ekufambisa kana chero magwaro anokodzera kunge achiwanikwa nechizvarwa chenyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yave kukundikana kudhinda magwaro ekufambisa aya nekuda kwekushaya mari yekunze yekutenga bepa pamwe neink zvinodiwa mukugadziriswa kwemagwaro aya. Izvi zvinonzi zvave kuomesera vari kunze kwenyika vanenge vachida kumutsiridza magwaro avo anenge apera kushanda kana vamwe vanenge vachida kuenda kunze kuchikoro kumabasa kana kunorapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kana kuti zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMavinga pamusoro penyaya iyi.
Matambudziko makuru kwazvo uyezve matambudziko ekushayikwa kwemapassport kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinomada nenguva mucherechedzo wekuti zvinhu muZimbabwe zvave manyama amire nerongo ndokuondongeka kwenyika kwatiri kuona kuchiitika. Hazvinaki kuti hurumende ikundikane kusvika pakadai, inenge ichifanira kunge yagadzirisa kunyanya-nyanya kana tichiona kuti mukufamba kana kumbeya-mbeya pasi rose kunoita vatungamiri nevakuru venyika vanoparadza mari yakawanda kwazvo vainge dai ichishandiswa kuti iende pakuzadzisa kodzero dzevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi tichitarisawo panyaya dzekodzero dzevanhu, pane kodzero dziri kutyorwawo here apa?
Hongu kwazvo kwazvo, kodzero yakanyanyisa kukura yekutanga yatinofanira kungotarisa ndeyekuti panyaya yekunzi munhu anzi chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekuva ne passport nemamwe magwaro ekufambisa ikodzero yemunhu iyoyo isingafaniri kutyorwa iri kutyorwa nekuti hurumende iri kukundikana kuti vanhu vese vawane magwaro aya. Asizve kuburikidza nekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vawane mapassport, tinoona zvakawanda zvinenge zvaakuvhiringika. Onaika kune vanhu vakawanda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vanoda kuenda kunze kwenyika kungava kunodzidza fundo yepamusoro, kungava kuda kunotsvaka mishonga kana kunorapwa kana kushanyira hama kana kumabasa. Iko zvino tine vanhu vakawanda vane mabasa ekuti basa iroro rinenge richida kuti anga aine passport itsva kuti adhindire imomo kodzero yekushanda kune dzimwe nyika. Zvese izvi zviri kuvhiringwa nenhau yekuti hurumende yeZimbabwe iri kukutikana kuzadzisa kodzero yevana veZimbabwe yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa.
Vamwe vanogona kuti vana veZimbabwe vakawanda vanga vachinyanyotiza munyika vachienda kunotsvaka mafuro manyoro kunze. Dzimwe nguva ringave riri danho rekuti hurumende iri kuda kuedza kuti vanhu vasanyanyombeya mbeya. Munoonawo sei maonero iwaya? Ipfungwa dziri kubvawo muvanhu izvi?
Ipfungwa dzisina kutsarukana nemhaka yekuti ngatidzokerei kubumbiro remutemo renyika riripo pachikamu chemakumi matatu neshanu. Panotaura pachena kuti ikodzero yechizvarwa chega chega chemuZimbabwe kuti chikwanise kuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa. Vanhu vanofanira kusununguka kuti vafambe pamadiro vasina kuvhiringwa kana kukoneswa. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuti izadzise kodzero dziri mubumbiro. Ndo zvinotaridza kuremekedza bumbiro remutemo renyika.
Chichemo chekuti hurumende iri kukundikana kuwana mari yekunze hachisi chichemo chinotambirika here vamavhinga?
Hachisi chichemo chechokwadi kuwanda nemunwe kuri kuitwa nehurumende, nekuti honaika kune zvimwe zvekuti vanenge vachipfachura mari yakawanda kwazvo yekunze kwenyika. Saka chandinoona chiri kutadzwa nehurumende kugona kushandisa mari shoma iripo nenzira yakafanira pachipuwa kosheso kukodzero dzevanhu dzekuva nemapassport. Mari iri kuraswa kune zvimwe zvisina maturo ichitadza kushandiswa zvakakodzera zvakakosha zvinoringana nekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Paramende iri kuita nhaurirano nebazi remuzinda weBritain rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment of International Development kana kuti DFID nechinangwa chekusimbaradza mashandiro emakomiti eParamende ayo anonzi neDFID haana kusimba pari zvino. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eParamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe amai Catherine Ways. VaMudenda vati ongororo yeDFID inoratidza kuti makomiti eParamende anofanira kusimbaradzwa uye ivo vanobvumirana nazvo. Semuenzaniso, muongororo yayo DFID inoti zvimwe zvinofanira kuitwa kuona kuti nhengo dzeParamende dzinofanira kuve nhengo dzekomiti imwe chete, kwete kuve nhengo dzemakomiti maviri kana matatu sezviri kuitika pari zvino. Chimwewo ndechekuti nhengo dzeParamende dzinofanira kupinda makomiti anoenderana neunyanzvi hwezvaakadzidzira, sekuti nhengo dzinopinda mukomiti yezvemutemo dzinofanira kuve magweta. Asi vaMudenda vati izvi zvinonetsa nekuti kuti munhu asarudzwe kuva nhengo yeParamende anofanira kuve nemakore gumi nemasere kuve chizvarwa cheZimbabwe pamwe nekunge akanyoresa kuvhota chete uye hapatariswe kuti ane unyanzvi hwei. Asi vati vachashanda neDFID kuita zvimwe zviri kunzi zviitwe muongororo yeDFID.
Tariro yedu yekushanda neBritish Embassy kuDFID ndeyekutsvakisisa kuti ngawane rubatsiro rwakadii tisimbise makomitis edu eParliament. Tichaedza kutsvaga nzira yerubatsiro ruchabva kuBritish Embassy through DFID kuti tisimbise makomitis edu eParliament.
Asi amai ways varamba kutaura nevatori venhau sezvo vange vasina kupiwa mvumo yekutaura nevekumahofisi emuzinda weBritain muZimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka chose kana basa remakomiti rikasimbaradzwa nekuti anoita basa guru. Vati makomiti eparamende anotenderera nenyika yese achibvunzurudza vanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nhunha dzevanhu pamwe nemabhiri ekuumba mutemo, uye zvingave zvakanaka kuti nhengo dzeparamende dziwedzerwe ruzivo kuti dziite basa radzo nemazvo. Vati chikuru chavanoda kuti hurumende iremekedze zvinoturwa nemakomiti kudare reparamende.
Ivi ndikatarisa isu seplatform for youth and community development tiri nenyaya dzataisvisa tichitofara kuti abvana dzekumakomiti zvakanaka tasvika kuparliament dzotaurwa zvakanaka dzotopiwa maresolutions ekuti hazvakuda kuitika zvotora makore zvisati zvaitika. Ndo zvinotati pamwe kana makomitis akuya kumunharaunda kana kuti akuenda kumacommunities nini takuita kakuneta kuti tiri kungotaura zvedu bari nyaya idzadzisi kunyatsa kuzofambiswa kuenda kumberi mberi.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange makomiti eparamende yakasimbiswa hazvina zvazvinobatsira nekuti paramende pachayo haina simba. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukoti avo vane masimba akawandisa izvo zvinokanganisa mabasa eparamende.
Hazvina zvazvinoshanda muno mutine dictatorship mutongi womuno utongi huri mumba mapresident saka mutiona kana Grace nenyaya yemasimba president Grace aingoita maralake achianza mara achitelevhaiswa maralake kana mukadzi wava munangagwake zvine zvaangofamba kuzvipatara ukachitandanisa magovernment workers anotandanisa magovernment workers sani parliament kana ine simba inofanira kumushedza kuti uya unuiwe uraaniwe parinomushedza sei iyeye munangagwa ari mambo. Isu hatina kuza tiri kusarudza mambo isu toda kusarudza mutungamiri ari anzarebo to parliament kuti kuite machecks and balances.
Paramende ina makomiti anoenderana nemapazi ehurumende, uye makomiti aya anoongorora mashandiro emapazi aya. Kunze kwaizvozvo, makomiti aya anoitawo basa guru mukuumbwa kwemitemo inoenderana nemapazi aanoongorora. Zvichakadai, vamudhenda vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kudoma vanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori mushure mokunge paramende yavapa mazita evanhu gumi nevaviri vakakunda mubvunzo dzakaitwa neparamende masvondo maviri apfuura. Komisheni iyi inofanira kuve nenhengo pfumbamwe, uye vamunangagwa vakatodoma Justice Lois Matanda Moyo sasachigaro wekomisheni iyi. Justice Matanda Moyo mudzimai gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Murutora na fungai nyapokoto Whitefield.
Ah, kwakadiko kufiyo uko.
Ah, kuno kuri right zvako mbichana noti maningi because zvane
tauraitinzwi.
Ini name committee leader, ndiri kanzera muwadi 26. Whitefield. Mitengo haina kudzika but inini hangu ndinotarisira kuti dai vachiti mitengo painenge yakwira paya mushanda anokwidzirwa sarari bari dambudziko rataita nderekuti sarari yacho haisi kukwira asi zvinhu zviri kukwira saka zvinoramba zvopresa munhu kuti iye ndiye akutotsvaga end meet pamna but chaari kushandira chacho chacho panenge pasina saka ndiye dambudziko rekuti rinofanira kunge richigadziriswa nehurumende iroro.
Pari zvino ndedzipi nhunha dziri kunyanya kutarisana nevanhu vari imomo mufiyo mamugero?
Dzatakatarisana nadzo ndedze mvura magetsi. Zvinhu izvozvo zvatadzisa vanhu kuwata. Hazvina kutombomira mushe magetsi anouya na 10 PM oenda na 5 AM mvurawo macharinji ndekuti denga harina kutipa mvura yakakwana gore rinei saka madhemu edu isisu amwe acho akatoklozwa haachakwanisi kunge achisupply mvura yaifanira kunge ichisupply. Kwozouya imwe charenji wemachemicals, machemicals edu isisu anodhura mvura yedu isisu yatiri kushandisa chene zvine tsvina yakawanda yaine tsvina yakawanda yakuda machemicals anosvika 8 machemicals.
tinotenda zvikuru Marvelous Muhlanganya uye vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko remapassport rakatarisana zvikuru nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida kuenda kumusha nechimbi chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda.